slow. I like it when you move so slow. So slow. I like it when you move so slow.
Chisikana chakakurira muchitungwiza zvakare ndakatanga kuimba pazera re6 ndichiridza kupercussion band ndikazoendera mberi nichitamba mitambo yakasiyana siyana yechinyakare ana chinyambera dini shangara chokoto nezvimwe zvakadaro zvakare ndikazoenda kuhigh school ndokwandakazonopindawo mumakwaya akasiyana siyana tichiimba nevamwe makore akatevera ndikazoita ndikazopinda mune rimwe bhendi ranatanga kwa Sando ndikashanda navamutukudzi kwemakore matatu and zvakare ndakapinda mumaprogiramu akasiyana siyana ana Umoja ana Music Crossroads anova ndo akaita kuti ndizokwanisa kunge ndiri kuno kuNetherlands kwandakazouya mugore ra2011 saka kubva panguva iyoyo ndiri kuno ndiri kumboita zvemumanzi
kumberi. So mumanzi wenyu uyu munosundwa nei kuti munyore nekuimba mumanzi yamunoimba iyi?
Ndinonyanya kutarisa magariro semagariro nenyika dzakasiyana siyana kwandiri kuno kunyanya kumusha zvakare ndinotarisa mararamiro atiri kuita ndinotarisamawo makuriro atakaita nemakuriro akuita vamwe mazuva ano zvinhu zvasiyana saka tinongotarisa mamiriro eupenyu nezvimwe tinongoti saraundin yedu kuti inondibata papi tichitaura nyaya dzerudo dzechinyakare dzekereke dzakangosiyana saka ndinongoimba musanimbo wakangosangana sangana
ipapapo panondinakidza musikana uyo akakurira kuchitungwiza kugeto iko zvino anogara kuNetherlands ndakambokugara kunonakidza tichidya ma Amsterdam muffins tichienda kumared light district imimi munorarama sei muindastiri yenyu yezvemimhanzi iyi makakomberedzwa nezvinotora maziso zvinoyevedza zvakawanda kudai?
Unofanira kungova munhu akazvibata nekuti miedzo iri kwese kana kwenyu ikoko kune miedzo kana muofisi menyu wamakagara imomo mune miedzo kunongoya munhu anongobva achingopinda wotoshaya kuti munhu ari kubva nekupiko wotoya kuitira minana hauzivi kuti wochidima ndimiedzo iri kose isu kwedu kwakazoti nyanyei nekuti tisu tiri kupa entertainment yacho saka miedzo inoti wandei asi kazhinji kacho zvinongoda kuti uvewe munhu akazvibata munhu anozvitsura munhu anofunga kuti pabasa nekufara hazvifaniri kusangana
handei kunzimbo dzamunoimba ndoda kutanga nehapana kwaunoenda zvii zvaiitika mumusoro menyu pamainyora rwiyo rwuyaro?
Hapana kwaunoenda chimbo chakanyorovera chinotaura nezvekudanana kudanana kwakadzika dzika apa vanhu vaviri vari kudanana mumba mavo tingangoti vakasangana pasvitsa vanhava asi nekuti mudzimai ari kushanda murume achishanda havana kumbowana nguva yekuti vange vachisasana zvakanaka mumba mavo saka vakati gatigati gatitaurira nei mudiwa wangu uyu musikana akati aunakanaidhia nyaya iri panapa ndeyekuti iwe neni tiri kungopesana mumba muno tadii kumbowana zuva ratinongokanzura mapurogiramu yese tingodanana chete tichingopurudzirana tichidii saka ndonyaya chaiyo chaiya tiri kutaura pahapana kwaunoenda kungosimudzira rudo mudzimu
hapana kwaunoenda hapana kwaunoenda
for you, baby. I'm gonna come. kunoenda kana dege wakabuka baby yeah yeah wotuka nzura baby yeah yeah habana kwa unoenda